Munandira muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipiwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiinaro Blessing rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kureva kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi, chechipiri kuronga nekarongero kwebasa kacho kaakutoshupa. Kunezve rimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masurrender requirements. Masurrender requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzauya dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunun'una kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakatidzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu.
Nyaya export surrender munhu portion which has been increased inokonzena mabhizinesi akawanda, nokuti mabhizinesi vanoda kuretena mari yavo yakawanda yavanenge vawana from export kuti vakwanise kuitawo zvinhu zvavanoda kuita mumakambani mavo nezvinoda forex. Area iyi yagara iri an area yecontention between mabhizinesi anoexporta neCentral Bank. Inofunga kuti pamwe ikagadzirikwawo kuti vakagara pasi votaurirana kuti vakakodzera kuti zviitwe retain how much percentage yema export profit. Ndofunga kuti pamwe zvingagadzirika nokuti area iyoyo mabhizinesi akawanda vachiri kutema nayo.
Vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vatiwo
chirongwa chacho hachina kuipa, asi nezvinhu zvakanatsa kuarenjwa nokuti vanhu vanga vava ne munyika manga mazarawo huori hwakawanda, vanhu vanga vachidawo zvokutengesa mari pamusika uya usingabvumiri. Saka vakaona kuti tigone kubvisa nyaya dzakadaro, regai titore tichiti mosara neimwe, kana masara naiyo iwo shoma yamasara nayo, iwowo votora imwe mari vozotengesa pamusika wavanoti weauction uya. Iyozvo zvazvisina kuipa. But chiri kuitika ndechokuti icho nenyaya yazoitikawo iyi yecovid zvakanganisa zvinhu zvakawanda kuti papa chigona kuti maexports edu aramba achienda mberi, aramba adzikira nokuti makambani zvaanga asiri kushanda. Saka izvozvo ndo zvanyanya kuzokanganisa programu yacho zvakanyanya.
Vajokonya vaenderera mberi vachiti
kuti uchiibvisa tinobva tadzokera futi kumusika mutema uya uyu, zvobva zvanyanya kuyo zvobva zvanyanya kurasika kunze. Asi kurongeka kwacho zvazvakanaka, yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka. Hatingati zvanyanya kuzoshata maningi, deda tagona zvedu kuti tirambe ndingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dziuya idzi, iyowo hurumende tikaramba ichionawo kuti chakaipa pana apa ndechipi, ngati hadjustewo.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya mumashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weForeign Exchange Market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.